Mutongo wapiwa nhasi naJustice Tagu ungoripo pakuti vaya 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 vana baba vaya vanonga vakasiyana nevakadzi vavo asi vaine vana nevakadzi ivo vaane mvumo yekuti vaende kunorejista mabirth certificate yevana vavo even kana mai vacho vasiripo, kana mai vacho vasi kuoneka, kana kuti mai vacho vasichari nahanya nemwana yo. Bhozi, zvinoitika izvozvo kuti vamwe vana mai vanobva vangoenda tu kwavangoenda havakwanisi kuzodzoka vachizokwanisa kuti vazotorisa mabirth certificate kana kuti vazonga vachizoriritira mwana iwo. Saka baba vane mvumo yekuti vaende kunotorisa birth certificate kana nyaya yakadaro yaitika.
Changa chichinetsa chiva marange.
Changa chichinetsa ndechekuti registra vainge vaiti kuti vana baba vandambotaura ivo vai havana mvumo yekuti vange vachitorisa vana vavo mabirth certificate kana vasina kuuya namai vemwana, because zvinonzi imai nyakubereka ndivo chete vanoziva baba vevana. Saka baba vanotoita zvokuudzwa namai kuti mwana ndewenyu. Saka hazviite kuti sekutaura kwake rejistra vanga vari kuti hazviite kuti vana baba vauye vachizorejista mabirth certificate ivana vavo kana mai vacho vasiripo. Saka ndozvavanga vachitaura, but tikatarisa mutemo wakafanana neBirth and Death Registration Act provision yechapter 12 subsection 2b inotopa mvumo vana baba kuti vakwanise kuenda kunorejista vana vavo for mabirth certificate kana mai vakashaya vasiri kuwanikwa, kana kuti mai vasichari nahanya nemwana vasingachariritiri mwana. Baba vane mvumo yekuti vaende vachinoti ndini baba vacho kuti varejistire. Saka izvozvo ndo zvairambwa naregistra for mareason avo avaitaura kuti zvinokonzeresa kuti baba vazonga vanoba vana, baba vanokwanisa kuzoba mwana vasiri vavo vachizviti ndi mwana wavo, nekuti pana pasina amai vanonga vachitaura kuti baba ava ndivo baba vemwana.
Zvakatongwa izvi zvinotanga rini?
Tongwa izvi zvokuti registra vanzi varejiste vana vose vanonga vauya nana baba vanonga vasina kuroora vana amai avo. Zviri kunzi zvinofanira kutanga kuitika immediately, kurova kuti by time yapiwa judgment nhasi zvinhu izvozvo zvinonga zva with immediate effect. Saka vese vabereki vanonga vari ne vana vese vana baba vane nyaya yakafanana nei vanokwanisa kuenda vachinopiwa rubetsero.
Ivo registrar general vanogona kuchinja zvinhu vasina imwe mvumo here kubva kuhurumende?
Registra hapana chavanzi vachinje. Chavangonzi vaita apa, vangonzi vateedzere mutemo wakadzikwa nehurumende, sekutaura kwandaita kuti uripo pachapter 12 subsection 2b. Saka ivo ndivo vanga vari kusateerera zvinotaura mutemo iwoyo, nekuti vanga vari kuisawo polisi yavo yakasiyana neyapiwa nemutemo. Saka ivo kana vasingadi zviri kutaurika mutemo umo, vanofanira kunotaura nyaya yavo kupariamendi kuti mutemo iwoyo ichinjwe. Pari zvino ndiwo mutemo unofanira kuteedzerwa. Saka koti yangoti vateedzere mutemo uripo.
Ipo madzimai vanofungei nomutongo uyu? Zvinovafadza here kana kuti pane dzimwe pfungwa dzavainadzo?
Ini zvangu sekufunga kwangu handizivi kuti madzimai anofunga sei, asi ndinoona sekunge vanofanira kufarira nyaya iyi, because nyaya iyi tichitakaitarisa haisiri pakati pababa naamai. Inyaya iri pakati pemwana, inyaya iri kuafekta mwana. Baba namai kusangana kwawakaita hakune chekuita nevana. Ndosaka kuine zviya zvinonzi mabest interest of the child. Zvakakoshera mwana ndezvokuti awane birth certificate, zvisinei nekuti vabereki vake vakacharoorana here kana kuti vanga vasingacharoorani. Saka mwana ane mvumo yekunzi azikane kunzi mwana anobva kumhuri ipi, baba wake ndianani. Kana munoona kana mwana asina birth certificate haakwanisi kuaccessa even kuchikoro kunomunetsa, because kunoda munhu ane birth certificate. Kukliniki chaiko kunoda birth certificate kuti uwanike kuchizorapwa zvimwe zvinhu zvinodawo mabirth certificate. Kuti uwane dhona chaiko kuchikoro unonga uchitoda birth certificate. Kusocial welfare chaiko kunoda birth certificate. Saka kana usina birth certificate unonga uri parisk yekuti haukwanisi kuaccessa dzimwe kodzero dzese dzinokwanisa kunga dzichienjoyiwa nemwana. Saka ndinoona sekuti vanofanira kufarira nyaya iyoyi kuti baba vakwanisawo kuenda vachinotora birth certificate, kana mai vachinge vanoratidza kuti havana shungu kana kuti vanokwanisa kunga vakashaya, baba ngavaende vachinotorisa birth certificate.